waunganidza chaunga chinotyisa munhandare yemandava stadium muzvikavane nhasi makati. FC Platinum iyo iri mukombe uyu yave pachinzvimbo chechipiri nemapoinzi makumi mana nematanhatu, mapoinzi mashanu pasi pengezi iyo iri kutungamira gungano iri. Mutambo uyu usati watambwa, FC Platinum yanga iri pasi peHighlanders iyo yarohwa 3-0 nesimba bhora nhasi masikati mubaobab stadium kumaruwa emhondorongezi. Zvekare Highlanders yadzika kusvika pachinzvimbo chechitatu nekurohwa uku, uyezve yaramba iine mapoinzi makumi mana nematatu. Zvikwata zvemukurumbira Dynamos Highlanders zviri kutsvedza kubva pamusoro petafura apo paimbove paine Capes United iyo yave kurwira nzvimbo yayo kuramba iri muPFL. Capes United iri kushanya kuhwange mangwana uko iri kutamba nechipangano mucolliary. Mutsigiri wenhabvu vaOliver Musongoro vanoti semaonero avo zvikwata zvese zvine mbiri, Capes United, Dynamos neHighlanders hazvina chazvinobuda nazvo mwaka uno.
Matimu avo mazungu matarisiro ranga hwine nebhozi havabhadhare bhozi anaisi Platinum namachikeni matimu anobhadhara, saka ndivati kutiisa zvatanohwina lei pane plaza ane vafanha vachidiki vari kumhanya izvinoizvi.
Dynamos iri kusangana neHerent House muNational Sports Stadium mangwana. Mutsigiri weDimbare vaHumphrey Tower vari kufara nekudzoka kwechikwata chavo muNational Sports Stadium mushure memwedzi mitatu ichishandisa Barberfield Stadium muBulawayo semusha wayo.
Ndekubvira kwaita bhora kuno kuHarare nezvinowati kune vanhu vari kufara zvichiedza vanga vakaita kunge vanhu vakazivharirwa patinaobecause ndadzoka kufara.
Asi Black Rhinos yasimuka kubva pasi pasi petafura kusvetuka chimwe chikwata chemauto eZimbabwe cheCranbourne Bullets mushure mekurova ZPC Kariba 4-2 munhandare yeBata muGweru. Black Rhinos yave nemapoinzi makumi maviri nematatu, mapoinzi maviri pamusoro peCranbourne Bullets. Murairidzi weBlack Rhinos So Chaminuka anoti ari kufara zvikuru nematambiro ari kuita chikwata chake.
Ramangwana redu ndinoriona tichimuka tiri vanhu vari kufara vari kutendera.
Asi Cranbourne Bullets iyo inorairidzwa naNesbet Saruchera iri kutamba mangwana neGreen Fuel kuchizimbabwe uko kwave kumusha weGreen Fuel iyo inorairidzwa naRodwell Zakamwa. Mumwe mutambo wanhasi wapera uri mangange 1-1 pakati peChicken Inn neManica Diamonds. Mimwe mitambo yePremier Soccer League iri kumangwana uyezve yakamira seizvi: Sheshamu vs Blower Chiefs, Yada vs Triangle. Ngezi Platinum Stars iyo iri pamusoro petangfura ine Chicken Inn pamusha svondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.